2000 UTC.
Ni akanda ka batereri tino sangana jekare mangwana ni anasi uri musuwe chipiri chikumi 16 2020. Maka terera ku studio 7 nefenyuro yenyaya zirikuitika mu Zimbabwe za muno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Nesu mchirongwa chedu chanasi ini njini tanono kawande njini Washington DC ndichiti ezvi noi zviri mchirongwa chanasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe 387. Mangwana chitatu dare rehigh court richanzwa nyaya yakasvitswa kudare iri nemasangano evarayiridzi masere ayo anoda kumisa urongwa hweZimSec hwekunyorwa kwebvunzo dzepakati pegore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Utano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wasvika pamazana matatu nemakumi masere nemanomwe 387. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi mashanu nevana 54. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vadarika zviuru zvishanu nemakumi mapfumbamwe 59,000. Vanhu vakawanda vobatwa nechirwere ichi vari kubva kuSouth Africa. Vanhu vose vari kubva kune dzimwe nyika vari kumbonzi vagare vakachengetedzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana kwemazuva makumi maviri nerimwe kuti vasatapurira vamwe chirwere ichi kana vainacho. Asi vamwe vanhu vave kutiza kunzvimbo dzinochengeterwa vanhu vachiti hadzina kushambidzika. Izvi zvapa kuti vamwe vakaita sekambani yePatch Media vari kufamba vachidzidzisa vanhu vapindewo mumaruva vachikurudzira vanhu kuti vamhangarire vanhu vanenge vatiza ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePatch Media vaColin Magobeya.
Pari zvino tafamba kunzvimbo dzakati wandei dzemuno muHarare uyezve nzvimbo dzakapoteredza Harare. Asi chandingade kutaura ndechekuti tine nzvimbo dzakaita sekwaMurewa, nzvimbo dzakaita seDomboshava nemarondera dzatakwanisa kuenda.
Zvii zvamuri kuona kumaruwa kwakaita sekwaMurewa uko?
Kunzvimbo yakaita seMurewa takafadzwa chaizvo uchiona kuti mutaundi yeMurewa vanhu vazhinji chaizvo vanga vakapfeka mamasi uyezve mumashops mazhinji waiona vakaisa bhaketi remvura rine sipo ndingangoti almost every shop, uchiratidza kuti nzvimbo iyoyo vari kutevedzera zvokudiwa neveWHO, zvokudiwa nehurumende. Kunzvimbo yakaita seDomboshava ukasvika panzvimbo yakaita seShowground unoona vanhu vazhinji vasina mamasiki uyezve pari bhizi vanhu vari kutengesa.
Saka izvi zvinotiratidza chii chaizvo?
Unoona kuti dzimweni dzenguva nzvimbo inenge ine police enforcement yakanyanya unoona vanhu vachiteerera. Asi kune police enforcement shoma unoona vanhu vasina zvimwe zvezvinhu zviri kudiwa. Tikutarisira kuti tinge tichibata zvikuru senzvimbo dziri kumaruwa.
Zvakakosha zvakadii panguva yenyu kuenda kumamisha uko?
Mumeseji yedu iri kuita ichichinja. Iye zvine izvi tine nyaya dzevanhu vari kubva kunze kwenyika dzakaita sana South Africa, Botswana, Mozambique vari kuuya votiza kana kuti vari kujamba bhodha, vamwe vacho havachaende kuquarantine and vazhinji vacho uri kuona kuti vanonohwanda kana kumaruva. Ndo meseji yataa kufamba nayo tichiti kana munhu uchiziya hama yako yakabva kunze kwenyika isina kuenda kuquarantine, enda kunoripota kumaprisa, enda kunoripota kuna vanohealth, nokuti dambudziko iri rikabata munhu mumwe chete rabata musha wese.
Uri kukwanisa here kuti muwane zvekushandisa uye mari inodiwa kuti muende kunzvimbo dzakawanda wanda mati maakuenda kakumaruwa uko?
Mukampeni yatiri kuita iyi tiri kubatana neministry of information, zvakare tine ministry of health, tine Amnesty International, tine Katso Sisterhood uyezve tine Adult Rap Clinic. Mapoka aya arikuita unzatu unzatu kuitira kuti tikwanise kunge tichifamba tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi tingangoti tiri kutotarisirawo zvakare kuti kana kune mamwe mapoka maorganizations anoda kuuyawo kuva part of the team, tinoatambira nemaoko maviri, nokuti zvinoitawo kuti isusu basa redu rifambe zvakanaka. Mukufamba kwatiri kuita, boka rimwe nerimwe rine area yavanospecializa in, saka vanenge vane mukana wekuti vanenge vachishambadza kuvanhu nenyaya dzakare dzezvinhu zvavanoita.
Munga pamuenzaniso here ipapa?
Tine vekukatswe Sisterhood vanenge vachitaura nenhau dzemhirizhonga mudzimba, nokuti ivo vanoshanda nevanhukadzi nevanasikana. Totarisa vanhu veAdult Clinic vari kutaurawo nezvenyaya dzekubatwa zvibharo zvikuru senguva ino yeCOVID-19. Saka iplatform yekuti information iri kuendeswa kuvanhu. Information iri kuendeswa kuvanhu haisingori yeCOVID chete, asi imwe inobata upenyu hwevanhu. Zvakare vanhu vanenge vachiwanawo macontact numbers ekuti kana vapinda mudambudziko vanenge vachizenge vachibata vanhu ivavo. Saka platform yedu iplatform iri open kuti vanenge vachida kuuya tiite mushandira pamwe chete tidzivirire chirwere ichi cheCOVID-19.
Mukuru wePatch Media vaColin Magobera vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemaviri 242,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nemana 6,244. Vapora vanodarika zviuru zana nezvipfumbamwe 109,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvipfumbamwe 7.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nemana 434,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe 3.7 million. Dare repamusoro reHigh Court raendesa mberi kumusi wechitatu nyaya yanga ichitarisirwa kunzwikwa mudare iri nhasi, yakasvitswa kudare iri nemasangano evarayiridzi masere yekuti Zimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC imiswe kuenderera mberi neurongwa hwekunyorwa kwebvunzo dzepakati pegore dzeordinary level neadvanced level. Dare ratora danho iri zvichitevera chikumbiro chaitwa nevanga vachimirira ZIMSEC mudare, avo vati vanoda nguva yokumbotaura nevakuru vavo. Masangano evarayiridzi anoti REATUS, PTUZ, TUZ, ZDTU, ZINATU, ZINEU, ZRTU neZIMTA akakwira kudare achiti zvinoisa varayiridzi pamwe chete nevana vechikoro munjodzi kuti bvunzo idzi dzinyorwe panguva ino nyika iri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri werimwe remasangano akaendesa ZIMSEC kudare reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure, avo vanoti vave kumirira musi wechitatu wacho kuti vanzwe zvichitaurwa nedare.
Patasvika kumatare hatina kutora mwaka wakatirebei nenyaya yekuti veZimbabwe Schools Examination Council vakurumidza kuuya nechichemo chekukumbira kuti matare ambomira kuzeya nyaya iyi, sezvo vangu vachikumbira mukana wekumbonotaura nevakuru vavo vanovakuruve bazi rezvedzidzo repasi kuti vozouya musi wechitatu vagadzirisa kuti vangapindure sei. Saka hapana zvizhinji zvazeiwa mumatare. Taakumirira musi wechitatu nenguva dza3 PM musi wa17 June kuti tinzwe kuti vanenge vauya nei.
Saka imi matambira sei nyaya yekuti vaakumbira nguva kusvika musi wechitatu.
Vanga vachitaura nyaya yekukumbira hatichitowanzwira tichiti chiti danho ravanoda kutora neministry idanho ratingadai tatora pamwe chete, nekuti isusu nezimsec neministry education tiri vanhu vamwe chete, tiri mhuri imwe chete, tisu tinofanira kuumba zvedzidzo yevana. Ivo vakanga vangojamba vakadarika mutsara vakatanga kutaura zvemadhetsi ekunyorwa kwemazamanishoni tisina kurovanisa musoro pamwe chete kuti tisunge chinhu chimwe chete. Saka taivaunzwira tsitsi, asi tichiona kuti vari kutambisa nguva yevana avo vane enzaiti yekuziva kuti tichanyora here kana ticharega. Vari kutambisa nguva yevabereki avo vanoda kuziva kuti toronga urongwa hwedu sei, mazuva avakatara acho ava kutosvika. Saka tinoramba tichivakurudzira kuti dai vatora mweya wekuti tiite muonera pamwe chete, tisimudzire dzidzo yenyika yedu tiri pamwe chete, sezvo tiri vanhu vanoshanda pamwe chete vanofanira kusunga chinhu chimwe chete.
Imi muri kupokana nei apa semasangano, tichiona kuti hurumende yakazivisa kuti ichatora kana kutevera mitemo yakatarwa nebazi rezveutano mukuchengetedza vadzidzisi nevadzidzi pakunyorwa kubvunzo idzi.
Hurumende iri kutaura zvemazuva, iri kufarira kutaura mumanewspaper, iri kufarira kutaura mumapress conference, asi tikaenda paground hapana zviri kuitwa. Chatiri kunyanyopikisana nacho ndechekuti hatingangotaure zuva rekuti vana huyai munyore. Vana vakagumisira kudzidza musi wa24 March. Isusu varairidzi vavo tinoziva kuti vana vedu havana kugadzirira zvakakwana zvingaite kuti vanyore bvunzo. Bvunzo dzedu hadzisi dzekutika mabhokisi kuti vana vapedza takuda kuisa vamwe, ibvunzo dzekuti tionewo basa redu ratakabata kuti takabata neumhizha chaihwo here, vana vedu vanga vakuziva here. Chepiri, tutasanyaya yeutano hwevanhu. Tirikungoona hurumende iri kukurudzira vakuru vezvikoro kuti vange vakaisa zvinhu zvinoita kuti vana nevarairidzi vachengeteke, asi kurudziro yoga haina chainokwana kana pasina kuiswa mari. Takanga tataura isu kuti panoda kuti paumbwe boka richaita tsvakurudzo dzekuona kuti umwandu hwemari dzingadiwe hungasvike papi, dzekuti zvikoro zvose zviwane zvikwanisiro zvinodiwa, zvingave mapersonal protective equipment, zvingave zvekutesta, zvingave masanitizer, zvingave zvemvura. Timboziva kuti panodiwa mupfumi wakawanda sei kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvose zvavepo. Tochizoti tinzwe kutreasury kuti ingawane mhomo yakakura sei, kwa kune vanoda kubatsira vanga uise mari yakadii. Izvezvi hurumende yedu ikauya nemunhu akati ndine mari ndoda kukubatsirai, havazive kuti vanoda mari kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Saka tikupikisana nenyaya yekungoti munhu anongomuka mumagumbezi odoma zuva raafunga kuti dai zuva iri ranyorwa mazamanishoni, dai zuva iri zvikoro zvavhukwa, asi pasina gadziriro inochengetedza vana, inochengetedza varairidzi yaiitwa paground, inoita kuti dzidzo yedu isashoreke, inoita kuti kuvhurwa kwezvikoro kusatapurire denda recovid raparadza vanhu vakawanda pasi rese.
Avo vange vari mutungamiri werimwe remasangano akaendesa zimuseke kumatare reatus vaopet masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronico, sangano recommunity working group on health rinoti kuburitsa mazita evanhu vanenge vatiza kubva kunzvimbo dzinochengetwa vari kuongororwa kana vaine coronavirus kuchorwa kwekodzero dzavo kunozokonzera kuti vasarudzwe mukati mevamwe. MuDaily News vamwe vari kuti nzara yakaipisisa kupfuura coronavirus. Vamwe vakataura nebepa nhau iri vanoti zuva remunamato nokutsanya harina mutsauko warinouyisa, sezvo pasina zvinobatsira, vachiti hurumende inofanirwa kutsvaka nzira dzekugadzirisa zveupfumi hwenyika kuti vanhu vazvishandire vega. Mufananidzo wakagadziriswa ukaiswa paWhatsApp uchiratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasina zvavakapfeka wasungisa umwe murume nemukadzi wake vachipomerwa mhosva yokutuka nekushora mutungamiri wenyika. Sarudzai Ambiri Jani naRemember Simbarashe Ncube vanonzi vakafambisa mashoko emanyepo vachiziva kuti panga pasina chokwadi. Zimlife.com ine nyaya yemadzimai matatu AMDC Alliance vanonzi vakapambwa, vakatochwa, vakanyimwa mukana wokudisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. muzvina bhizimisi vadhelishi nguva ya nezuro vakanyimwawo mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mbavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kuchikwacheche kutaura zvangu nenyaya yemasoja masoja ashungurudza vanhu. Unoona vanhu vachizodzwa mavhu madhaka madota chachaya vachizodza mukati mukumeso kwavo zvonzi zvanzi ponzi. Haiye chimiro ichichi chakaipa apa vanonge vachivadhidzisa mari dzakangosiyana siyana zvanzi havana kupfeka maska. Masoja ashungurudza vanhu kuda vaimbomabvisa indogara zvavo kumabharaki vavo because hamuna hondo. Hazviro kuti vanhu vakarwara vakabatwa necorona zvayavahondoka because hondo yokurwisana nesu isusu hatisi kumboifarira zvakanaka.
Hey, mamuka sei pa Studio 7 hapo. Inini ndoitwa vamagadhi. Ndoda kukomenda hangu pamusoro penyaya dzemakuzi dziri kutaurwa nezvadzo. Nevakomana vezanu PF avo kuti pane kuyechichichi. Zvekuva vanofanira kutozvitarisira izvozvo. Ii ndozvinhu zviri kutouya ichocho. Pari kwavari kutarisa ikokoko, kanga varamba vakangotarisa ikoko kuvachifunga kuti kuMDC. Vatongoona chete vatongojumiwa because kupinda kwavakaita pachigaro vakapinda zvisiri pamutemo. Saka munoona manje hondo inozibwa nechi nehondo. Saka zvavakaita izvo zviya zviya zvaakutova zvararama kuti ivo vasagadzikane muhana. Ava vakomana vanachamisa ava ngavaramba vakatsika pavakatsika ipapo ende zvotaridza kuti panogwadza. Bhozi kuona munhu achishanyarika achishanyarika achivovora achidika kureva kuti paakabatwa panogwadza. Saka ngavaramba vakadaro chero vakazama kuitwa sei vachishungurudzwa nanakupi nanamonzo ravo. Ende vatarisiri futi mukati mebato imomumalliance imomumo vachirimo vari. Saka ngavaramba vakatarisa izvozvo vaone kuti zviri kuenda nekupi vasarari.
Makadiiko vashamarari veStudio 7 uri sei henyu ikoko? Ndatiregai nditaure nyaya yangu yandikashikamadza uye iri kundishamisa. Nyaya yefasting yomusi wemande. Fasting ati fasting kuzvinyima zvokudya kutedza kuti chikafu chacho chiripo. Saka tombomira kudya ati ndizvo zvinoreva fasting kutedza kuti chikafu chacho chitoripo chokudya. Isu takatanga fasting kudhara isu. Takaitanga kudhara hatina chokudya kana chokumwa kubva makuseni kusvika manheru tisina chatinodya kusvika nanhasi indori nzara yoga yoga. Saka fasting imwe tichaita ndeipi? Tichaita imwe fasting ipi? Ava vari kushiedzwa nyaya yefasting kutadza kuti ivo vakaguta matumba vakaguta vanazvo zvekurya zvokuti vanotopota vachiti rimwe zuva topota ikaiti zvinyime zvokurya ikaiti zvinyime izvi tisarya ichi. Ko isu takatanga kudhara kubva pakatanga lockdown hatina chataidya mangwana nemasikati nemanheru kungomwa mvura chete. Saka imwe fasting yatichaita ndeipi? Ndeipi ko imwe fasting yatiri kuda ivo matumbo asina kana chokudya? Tibatsirevo ipapo. Ndatotikatyamaka inini ndato zvatondishamisawo ndatotikatyamadzwa nazvowo ndibatsirewo pakaita seipapo ndapedza hangu.
Makadini vana jonga ikoko nanadhanonoka hwande. Aiwa tinofara nenyuzi dzamunotipa nguva imwe neimwe tinodziteerera dzichitifadza nokuti ndidzo nyuzi dzechokwadi. Tinongorwadziwa nezvinoitwa purezidendi wedu, purezidendi wenyika, purezidendi wavanhu vaanezonchamisa. Asi kuti zvazvo nyange tikange tichingo takatarisa zvazvinoitiwa tokudongozwa kuti isu ndo panoibva bhora redu ipapa ndoparinogohwera. Zvezani izvi kana vana kupezha toziva kuti vanoshandisiwa kana nguva yekunovhota yakwana mune bhora rose ndiye chamisa. Vanhu vose vanodoziva kuti hai chamisa ndiye wavanhu. Zvana kupezva hai politics dzekutsvaka mari kuti vagute nemhuri dzavo asi zvekuda kunangana nekuti vatepedze dambudziko revanhu vava vezimbabwe hazvisiri izvo. Papo pana vachamisa ndipo patiri tose ndo pane mwoyo yedu.
Manheru akanaka kwazuvai kwazuvai paStudio 7 apo. Ndini Musi Watunya madzibaba Forosi. Ndinouya kubva kutaurirai paya kuti varume ini tinoratidzwa uye zvakare tinoona zvipacha mweya tinoda kutaurira chokwadi. Iwo mutsanyo uyu uri kungotaurwa kunzi vanhu ngavatsanye ngavatsanye. Iro sadza rakambodyiwa munhu asina kugeza maoko. Mweya mutsvene wakataura wani kuti vanhu ngavatanga vareurura kana vanhu vachingovareurura vozopinda pakutsanya akava achinamataka zvakanaka. Ane zvaakatadzira mwari wake ngaabude pachena ndozviri kudiwa namwari izvozvo. Uyu mutsanyo wenyu aiwa aita imega zvedu. Inini ndinotonyatsa kutotenga mazai musi wesvondo
Ndoto yasa kutoya furaya makuseri muswe mande. Uyo ndoto yasa kumwa tine chingwa njini mazai. Haa, ndapeza kutanzo shuma skati burela ni raisi. Manero yacho ndoto yasa kujiga. Sadza nenyama. Hakuna shakadaro yuzuzu. Kupata itanya pesa patichudzwa remu ya mtene zuzu. Kutu wanunga watanya nga wale ure. Nga watangu wale uru na watanya uwe shakari kutichubire chile kupinda. Wanga wale kupi. Wakari kire kusita mazwa ya kutanga. Pazwa kataka kupinda. Lezo kwa wezo. Atine inazo.
Izo zange nziri fungwa zevamwe vatereri zisine ine Studio 7. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, murie Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tichange chitarisa nyaya yechirwere che coronavirus. Apo zvikoro zvovhurwa munyika mwedzi unouya. Tirikutarisawo zviri kuitika muAmerica, apo vanhu kunyanya vechidiki vari kuendera mberi nekuratidzira kusafara nekusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu vatema munyika iyi. Murie Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. Maneru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvechitendero cheAnglican zviri muAmerica neCanada zvaronga mhemberero nemusi wemugovera 2010 yekuyeuka mufundisi Bernard Mizek. Nemberero iyi ichave yekutanga kuitwa nevatendi veAnglican veZimbabwe vanogara muAmerica neCanada. Bernard Mizek ndiye munhu wekutanga kuurayirwa chitendero chake muZimbabwe, apo akange ari mufundisi kwamangwende. Mufundisi Naboth Manzongo vari kuOntario kuCanada vanoti vanotarisira mhemberero huru uye pane pfungwa dzekuita mhemberero idzi gore rese rese. Father Madzongo vazivisa kuti vanhu vanokwanisa kupinda mumhemberero iyi padandemutande reZoom nenguva dza 1 masikati Eastern Standard Time muAmerica, inove 7 p.m. kuZimbabwe uye 6 p.m. kuUnited Kingdom.
Anglican community muAmerica neCanada, tinoti North America, iri kuronga mhemberero dzaBernard Mizek.
Mukati taurirawo here muchidimbu kuti Bernard Mizek ndiani uye chakaita kuti aite mukurumbira kudari chii?
Bernard Mizek mumatari wekutanga muZimbabwe. Kana tiri kuti mumatari tiri kutaura nezvemunhu akaurayirwa nyaya yechitendero. Bernard Mizek akabarirwa kuMozambique muprovinsi yeNambane, akanodzidza kuSouth Africa. Adzidza kuSouth Africa ndokwaakazonzwa kudaidzwa semcatechist. Ndokuzounzwa kuZimbabwe na Bishop wekutanga muZimbabwe, Anglican Church, vainzi Bishop Knight Bruce. So akauya ndokubva anogara kumarondera dunhu reMangwende patinopemberera Bernard Mizek iko zvino. Saka imomo ndomaaishumira, asi ushumire hwake hauna kuenderana nezvaidikanwa nevanhu vemaMangwende, zvakazosaka kuti Bernard Mizek aurayiwe, nekuti matauriro ake chitendero chake kune vakanga vasingawirirani nazvo.
Ndinoona kuti mhemberero iyi ndiyo ironzi ndiye kutanga yaitwa vaBernard Mizek muAmerica neCanada. Sei zvatora nguva yakareba kudai?
Chinoitika ndechekuti izvo kana vanhu tichinge tiri kunze kuno tinenge takatarisa kumusha tichiona zvinenge zviri kuitika. Dzimwe nguva tanga tiri kufollowa online kana kwaitwa mhemberero dzaBernard Mizek, taiona mavideos anenge ari kubva kumusha. Atiko zvino takatarisa tikaona kuti nenyaya yeCovid-19 vanhu havasi kukwanisa kusangana. Saka takaona kuti regai tichiita mhemberero idzodzi secommunity iri muno muCanada neAmerica, nepamusana pekuti izvo tidzose ndangariro dzedu pane zvatinoziva zvataiita kumusha pataipemberera Bernard Mizek.
Chii chatinotarisira pamhemberero iyi, Father Madzongo?
Mhemberero iyi tinotarisira kunge tiri kuita service yedu paplatform yeZoom, pa platform yeZoom ipapo service yedu ichange ine kuparidza uyewo zvakare kuchange kuine kupupura kwemabasa akanaka amwari kuchange kuinewo zvakare kunamata pamusana peizvo zvinhu zvinoitika around us zvakafanana nekuti zuva iroro tichange tiri kunamatawo kuti isusu sevanhu vari mudiaspora kunze kweZimbabwe vakangoda kufanana naBernard Mzeki akaenda akanoshumira pakati pevanhu vasiri vekwake kuti Mwari atibatsirewo kuti tigogona kunge takagarisika mune zvakanaka kunyange tiri kunze kwenyika yeZimbabwe.
Pane urongwa here hwekuita izvi gore negore kubva gore rino?
Ndizvozvo munoziva kana chinhu chikatanga chikanga chabudirira tinotarisira zvakare kuti zvinodzokororwa sezvamuri kungoona kuti nyika iri kushanduka nguva nenguva saka tiri kuona kuti nhau yekuita maservices through an online means ichatekeshera saka tinodavira kuti tichange tiri kuitawo mhemberero idzodzi kunyange zvanzo mhemberero idzi dzichizonoiti kuri kwekuti next year vanhu veZimbabwe vasangana kuBernard Mzeki vapemberera mhemberero idzi zvingangoda kunge panoita conflict yekuti makuitawo zvenyu kuZimbabwe kuri kuitwa zvako bat ndinodavira kuti nguva dzinenge dzakasiyana saka vatenderi vose pasi rose vanogona kungofollowa mhemberero mbiri idzodzi nekuti dzine nguva dzakasiyana.
Father Madzongo, tipewo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu.
Tinopemberera Bernard Mzeki sematare wekutanga muZimbabwe tichitarisa mabasa ayo aakaita takatarisana nenguva yatiri ino especially muNorth America patiri kutarisa nhau yeracism tinoona kuti Bernard Mzeki akanga asiri munhu wemuZimbabwe uye akauya akashumira pakati pavanhu vasiri vokwake asi rudo rwake rwanga rwakadzama aida vanhu vemamangwende zvakasaka kuti even paakanga adaidzwa kuti abude mudunhu iroro atize hondo yakanga iripo akati vanhu ava ndinovasiyanani saka rudo rwaBernard Mzeki ndorwatinoshuvira kuti tigova narwo especially isu vafundisi vakadaidzwa vari kunze kweZimbabwe vari kushumira kune vamwe vanhu aitava nerudo rwekuda vanhu vatinoshumira kwavari.
Avo vange vari Father Norbert Madzongo veAnglican Church vari parunare kuOntario kuCanada neStudio 7. Mbereko yakaramba kambo kanonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe 387 Mangwana chitatu dare re High Court ritanzwa nyaya yakasvitswa kudare iri nemasangano evarairidzi masere ayo anoda kumisa hurongwa hwezimsek hwekunyorwa kwebvunzo dzepakati pegore. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.